iripondo yekuti kana dare reparamende richiuya kuamerica kuti richienda kuamerica harisi kuenda rakanangana nezviri kutaurwa mumanewspaper kana mumasocial media.
Rakanangana nei? Mungajekesa ipapo.
Riri kuenda rakanangana nedanho remutemo rakatema zvirango zveupfumi kuZimbabwe rinonzi ZITERA. Saka paramendi yedu ndiyo inogadzira mutemo unotonga muZimbabwe. Ichitarisawo kuamerica, congress yavo ndiyo inogadzira mutemo unotonga munyika mavo, uye ndiwo mutemo wavanoti foreign policy yavo yavanoisa kunyika dzose dzepasi rese. Saka paramendi haisi kuenda yakanangana nezvinotaurwa mumasocial media zvekuti kuZimbabwe hakuna utongi hwejekerere kana kuti kune udzvanyiriri. Kwete, nekuti aya ndo mamwe emanyepo angava ari kutaurwa vagadziri vemutemo wekuamerica vatinoti macongressmen, zvinozovapa kuti vave vatore matanho ekutemera nyika zvirango zveupfumi.
Ndiani wamuri kuti anenge achivafurira apa? Vari kutiwo katika zvirango izvi hazvina kutemerwa nyika, zvakatemerwa vanhu vanonzi vari kutyora kodzero dzevanhu.
Vanenge vachinzwa manyaya idzi nemaopposition party nemacivic organization nevamwe vavengi venyika yedu yeZimbabwe. Saka dare redu reparamendi richienda kuamerica riri kunotarisana necongress vanova vanhu vakadzika mutemo weZITERA, richivabvunza kuti vari kuona zviine batsiro here paukama hwenyika mbiri idzi kuti zvirango zveupfumi izvo zvirambe zviripo, richivabvunza kuti ndezvipi zvingaitika kuti pakati peZimbabwe neAmerica zvingaita kuti kukudyidzana maererano nezveupfumi, maererano nezvematongerwo enyika kunge kuri kuchiita zvirinane, kunge kuchiva vakasununguka, kuchiva kunobhenefita kana kuti kunobatsira nyika dzose dziri mbiri yatinoti mutual benefit, sezvo motion yedu iri kuti we are urging the United States to have engagement that will result in mutual economic and political cooperation.